Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo, mbudzi 11, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Naisi motikari ine anything to do with government or arms of government. Inongoriwo motikari vanhu vaizvifambirawo vakangofungawo zvavakafunga tisingazive kuti vovaisechachi asi kwete vanhu vangasovasori.
Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoramba kuti vasori vaida kupamba mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa.
Vanhu vedu havasati vambobvunzwa, president vedu havasati vabvunzwa, mawitnesses hapana kana one havunzwa, vatova neconclusion kugara. Varichazviinvestigeta kuti vange vachizadzikiza zvavatoconcluda kudara.
Asi vebato reMDC vanoti zviri kutaurwa nehurumende ndezvemugodzi Matsuro. Komisheni iri kuongorora kupfurwa kwevanhu muHarare nemauto musi wa 1 Nyamavhuvhu yotarisirwa kubvunzurudza mauto nemapurisa kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko. Amai Monica Mutsvangwa vaburitsa mashoko kuvatori venhau nhasi vachiramba kuti vasori ndivo vaida kupamba mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa neZuro Kumabvuku. Vebato reMDC vanoti pane vanhu vainge vaine motokari nhatu vakavatevera kubva kumarondera kwavainge vapedza musangano kusvika kumabvuku uko vakaedza kupamba vaChamisa. Mumashoko avo kuvatori venhau, amai Mutsvangwa vati motokari yaitevera vaChamisa haisi yehurumende kana mapazi ayo ezvekudzivirirwa kwenyika kana vasori. Vati vanhu vainge vari mumotokari iyi vakamhanyara kumapurisa neZuro kuti vaingozvibvira havo kumarondera uye ndivo vakatorwiswa. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati vachiri pazororo uye havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Mumwe mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatiwo nhasi vari kumboturawo befu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Tsanangurirwa nemapurisa nevakaonawo kuti zvakaitika ndezvokuti pane motikari yanga ichizvifambirawo ichibva nekumarondera. Vanhu vanga vari mumotikari umu havana kuziva kuti motikari iri mberi kwavo pana vaChamisa vanga vari muconvoy. Vanoti ivo chiripo ripotyo motikari dzacho dziri mberi dzakangomira, ndokubva ivo vafunga kuti hamota dzamira ngati overtake, ndokubva vanoblokwa uko, ndokubva vauya vakaatakwa mumotikari mavo vachinzimbokutitevera. Ndokubva vakagona vaChamisa vakuzvipinza mumotikari muyamaya vachidii vachiataka. Saka ndokubva vazokazaitika, ndobva vatotiza nemotikari yavo bhozo vanga vari kuvatapa, then vachibva vazonomhangara kumapurisa kuruwa. Ndozvavanoziva but nyaya yanga iripo yanga ikunzi vanga vachinzimbiri kutitevera muri maintelligence officers or something like that. Ndotsanangura iripo.
Saka imi pane humbo hwamakwanisa kuona vanhu ava vasori here kana kuti vari ku military intelligence here kana kuti vanhuwo zvavo?
Vanhuwo zvavo vari kushambira. Hakuna motikari izvo haisi motikari ine anything to do with government. ma arms of government. Inongoro motikari vanhu vaizvifambirawo vakangofungawo zvavakafunga tisingazive kuti vaisechaji asi kwete vanhu vangatora sori.
Tiri kuonawo kuti mugwaro ramaburitsa iri muri kutaura kuti imi mutungamiri wenyika munhu anoremekedza vanopikisa muchitaura kuti ndokusaka vachida kuti mutungamiri webato rinopikisa anga achipiwa chiremerera chekupinda kana mudare reparamende. Nyayo yamira papi?
Iko zvino chikuru chatiri kumudzengererana nacho sehurumende kuyananisa mitemo iripo yatinoti alignment yamalaws iri behind nguva yareba zvikuru. Saka ndozvo the biggest job re-legislative agenda iyo ichazoteverawo zvayo, but pari zvino iyoyo tiri kuda idzi kukwedu uku tinenge tinana aipa ne-BSA ndo dzatiri kumanyidzana nadzo kune vamwe vose imwe mitemo yese iri outstanding ndo iri kuyananiswa. Iyo tozoiona kuti kana tapedza izvinozotevera here ndizvo apapi izvozvo.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutauriri weMDC vaJacob Mafume akavabvunza nezvemashoko ehurumende aya.
Chekutanga mai Monica Mutsvanga havazi mupurisa. Nyaya dzavakutaura idzi vachitaurira pamusoro pemapurisa vari kuvhayoreta mutemo. Mapurisa nemaprosecutor vanofanirwa kushanda vari independent vachiinvestigata ani nani zvake. Statement yatiye takatarisa kubva kwavari ndeyekuti mapurisa ari kuinvestigata vachazonzwa avovo zvinenge zvichitaurwa. Kana vapuwa result investigation vanhu vedu havasati vambobvunzwa. President redu havasati vabvunzwa, mawitnesses hapana kana one havunzwa, vatova neconclusion kudhara. Vachazoinvestigata kuti vange vachizadzikidza zvavatoconcluda kudhara. Patova neproblem ipapo. Chechipiri, vanhu ava hazvina kuitikira muhighway, vakatevera vachamisa kuruwa vabuda muhighway. Pane mamajors anoitwa nevesecurity kana vachiteverwa kuti vaone kuti vari kuteverwa zvechokwadi. Vakabva vabuda muhighway vachipinda mumabhuku, nekuti mumabhuku pedo nepolice station plus futi mune vanhu vakawanda kuti vange vachikwanisa kuwitnessa zvanga zvichiitika. Saka vanhu ava vakateverera vakatena ru15 chairwo vachitena mumabhuku. Varume ava vachingoteverera mushure meconvoy vanga vane futi vanga vane zvakawanda zvavanga vanazvo mudzimotikari dzavo. Saka hapana ati amboda kuita shungu rokubvunza kuti zvakafamba sei uye zviri kufamba sei. Vatova neconclusion vatopedza, asi mamwe mainvestigation chaiwo chaiwo akakanda bhombu nanhasi havasati vaziva, asi apa vatopedza nemahours mashoma.
Ko zvavari kuti vachamisa ndo vaida kutorwisa vana?
Vangati vachamisa ndo vaida kutorwisa, vakavarwisa papi? Tese chiro pavhidhiyo iripo, vachamisa vanoonekwa vari ivo vaitotsikwa, vaida kutotsikwa nevanhu ava. Pane munhu anotoonekwa achibuda mumota imomo driver wavachamisa achiita kuzvijambira kunze kwemota achibuda yaakufamba. Vanogoti vaigovarwisa papi? Ndepapi pavakarohwa kana chibhakera kana kuitwa nani nesecurity yavachamisa zvinhu zvaingori pamavhidhiyo pajekerere pakadaro tese vhidhiyo taiona. Vanhu vaakushaya zvokuti vaite, voda kutanda nyadzi, vari kuda kuvanza nyadzi. Makambonepi nyika inoteverera vakuru veopposition, vakuru veimwe pati kudaro?
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Komisheni iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu mangwana nechipiri inoti ichange yotanga kubvunzurudza mapurisa nemauto nezvekupfurwa kwakaita vanhu vatanhatu nemauto muguta reHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakadoma komiti iyi, uye sachigaro wayo ndivankalema Montlante vaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Komisheni iyi inoti ikaona zvakakodzera ichabvunzurudzawo vatungamiri vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu we Studio 7 abata mumwe commissioner muzina fundo Love More Maduku.
We mvuro 12 November nechipiri 13 November. Tinenge takuteerera ma witness anenge achibva kumapurisa nevanobva kumasoja kuarmy tichida kunzwa kuti chii chakaitika wairi zvakazosvika sei kuti paite panga papinda masoja nekuti kune vanhu vakazopfurwa mutown chii chakaitika ndiani akati masoja apinde uye masoja anga aine instruction iti zvese zvinenge zvaakubvunzwa mazuva maviri iwa ndopachaitwa mibvunzo yekupindura zvese zvinotaridza kuti chii chakaitika uye ndiani akati masoja apinde mutown.
Saka apa munenge muchitaura nevakuru vakuru vemauto here kana kuti muri kutaura nevanga vari pasi pasi ava tichitarisa mapurisa aiedza kudzivirira mhirizhonga kana kuti mauto akazopinda muguta?
Tichataura nemunhu wese anenge achizobatsira pamubvunzo wedu iwowo. Tinotanga pasi tichikwira, saka zvinenge zvichienderana nemhinduro dzatinenge tichipiwa. Saka kuti uzoti witness yatikuda nenhingi witness zvinenge zvichienderana nekuti mubvunzo wako uri kupindurwa sei. Komishena haingogari pasi yotida kutaura nanhingi. Aiwa, zvinodipenda nemubvunzo wekutanga iwowo kuti chii chakaitika. Tonzwa tichifamba nenguva tinenge tichiona kuti toda nhingi nekuti uyu haana kutipa mhinduro, toda nhingi uyu haana kutipa mhinduro, tichimwe nekakadaro. Asi patinozopedza basa redu tinenge tataura nemunhu wese anofanira kutaurwa naye kuti tizivise anza yekuti ndiani akati zviitike uye zvii zvakaitika zvakafamba sei. Iwo I think masoja nemapurisa vanenge vaine side ravo renyaya. Ndoratakuda kunzwa mai.
Pane mukana here wekuti kana zvibvira mutaure naivo vamunangagwa vachivenga vamatema nevamwe vakuru vehurumende?
Ma terms of reference edu anotibvumidza kutaura nechero munhu kubva pasi kusvika kuna pedi.
Muzvina fundo Love More Maduku vanga vari parunhare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano riri kuita tsvakurudzo dzemushonga wekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana weHIV hunokonzera chirwere cheAIDS reHIV Prevention Trials Network HPTN raburitsa gwaro rinotaura kuti raunganidza vanhu vanosvika zviuru zvitatu nemazana maviri vari pakati pemakore gumi nemasere kusvika pamakumi mana nemashanu kuti vashandise mushonga weHPTN 084 senzira yekuona kuti uri kushanda here mutsvakurudzo dzavari kuita. Vanhu vasarudzwa ava vanobva munyika dzinosanganisira Zimbabwe, Kenya, Malawi, Botswana, South Africa neSwaziland. Mushonga uyu uri kutarisirwa kuti urerutse upenyu hwevanonwa mushonga wekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hweHIV sezvo uchinzi unotorwa kamwe chete pamazuva masere kusiyana neuri kushandiswa mazuva ano unofanira kutorwa zuva rimwe nerimwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutachiwana hweHIV nechirwere cheAIDS Dr. Frank Guni kuti tinzwe zvizhinji.
Muchidimbu tingataure kuti uyu mushonga uri kuedzwa kuti ushandiswe kudzivirira kutapurirana kweutachiona. Vazhinji vangade kuziva kuti pane mapirisi ari kunouya pari zvino anonzi PrEP, kutaura kuti mushonga wamunhu unoniwa nevanhu vasina utachiona vangangopedzisira vaita zvepabonde vasina kudzivirirana. Mushonga uyu mapiritsi ari kunwiwa, saka uyu munyuwani we804 mushonga mutsva uri kuedzwa wakasiyana pakuti uyu uchange uri wokubayiwa jekiseni, uye wakasiyana pakuti wemapiritsi wanambotaura wepepu ya unofanira kunwiwa zuva rega rega. Uyu we804 uchange uchizoshandiswa iri jekiseni rokuzvibaya rinoti kana ukazvibaya unopedza svondo rese usina kuzvibaya zvakare.
Zimbabwe taona irimowo muchirongwa ichi. Hatina mazuva akawanda kumashure kuvamwe vabudawo vachitaura zvekuti vakanga vawana mushonga uyu. Muri kuona mhuri yeZimbabwe ichitambirana nezvizvi sei?
Tinoda kuti mhuri yeZimbabwe inyatsonzwisa kuti uyu mushonga uri kutaurwa nezvawo mushonga uri kufandikwa negwara riri pamwero rinozikanwa pasi rese kuitwa kuedzwa kwemishonga yanonzi maclinical trials iye zvino mishonga iyoyo dandidziwa tereri kuti HPTN04 uri paphase 3 asi zviri pari zvino zvinotiratidza kuti unokwanisa kubatsira tesi iri kuitwa iyi kana kuti kuongororwa kuri kuitwa kutarisa zvinhu zviviri chekutanga yatinoti efficacy kutaura kuti tinoda kuona kuti une simba rakawanda sei pakubatsira kudzivirira kutapurirana kweutachiona
ndatarisawo ndichiona kuti nyaya yeHPTN084E tainzwa pava nechinguva kutadza kuti zvatora chinguva chakati rebi zvinotora nguva yakareba sei tsvakurudzo dzakadai dzichiitwa kuti dzizosvika pakunzi hoyo mushonga wapera ndiwoyo ngauchishandiswa
mushonga chaiwo kuti uzoshanda uzopihwa vanhu waakunzi mushonga waakupihwa vanhu on average tiri kutarisa makore anoita 7 to 15 years mizhinji chaiyo inotora makore gumi kana 15 mimwe inotosvika kana makore makumi maviri iri kutwa tsvakurudzo tione kuzvechokwadi mushonga unoshanda zvatinenge tichifungira kuti ndozvaunoshanda zvinhu zvakawanda zvinoongororwa
avo vanga vari nyanzvi mune zveutachiwana hweHIV nechirwere cheAIDS Dr Frank Guni vachitaura parunhare vari muWashington DC neStudio 7.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 nepenyoro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinoteverera. Mutoko musi wa15 mbudzi, Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi, sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo. Kwazwai muri yeZimbabwe ndinoda kukuchingamidzai kune chimwe chirongwa chesvondo rino chevechidiki icho chatinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevechidiki nezvavari kuita vachisimudza mureza weZimbabwe. Chirongwa ichi munochipakurirwa svondo rega rega musi wesvondo neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tataura na vanzvadzi vedu Daisy Sigauke vanoimba vari kuZimbabwe kuHarare. Vanzvadzi makadiko, ndokuchingamidzai kuchirongwa, taurai nemhuri yeZimbabwe iyi.
Ndinotenda maita basa kunditinza muchirongwa chakanaka kudai.
Tiri kunzwa kuti masimukira kamunyaya dzekuimba idzi zviri kufamba sei, muri kuimba here kana kuti ndimi muri kuimbwa?
Ndiri kuimba.
Munoimba musambo upi imi?
Ndinoimba Afropop.
Makazvitanga riini izvi zvemimhanzi izvi?
Zvemimhanzi ndakatongoti ndakasanga ndichizvarwa. Kuti zvinhu zvanga zvisati zvangobuda pachena kuti ndozvandiri kuti ndizonyatsozikanwa nevanhu ndakatanga last year muna March.
Saka vanhu vari kutambirana sei nemusic yenyu yamunorova?
Music yangu iri kutambirwa nevanhu zvakanyanya zvekuti ndanga ndisingatombofungiri kuti vanhu vanganditambira nenzira iyoyo.
Pari zvino mune maproducer here yamunoshanda navo vemamwe kamakambani?
Pari zvino handisati ndasainwa mune imwe kune makambani. Ndine vanhu vekuti ndinokumbirawo zvakaita sana mukateerera masongs angu pane pandakafita ano pane pandakafita Christo Ottoman vanhu vaakuzikanwawo producer wangu ari Nofi zvakare Nofi Guri.
Imimi semusikana wechidiki kudai apindawo muindastiri yekuimba iyi, matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko atinosangana nawo ndeekuti zvipo tinonga tinazvo, asi kuti sometimes unogona kushaya mari yekuti ukwanise kunorekodha. like now ndine album rakabuda but chiri ndinika izvo zvine kuti mari chaiyo kuti ndinoitisa mavideos ndiende mberi.
Tinonzwa kuti munosangana nezvakawanda wanda zvine zvekubatirirwa zvekumanikidzirwa kuita zvimwe zvinhu.
Inini hangu kusedzi kwangu handisati ndasangana nazvo. Kuva muzvirimo tinonzwawo vakadzi vatakagara kana kuti tinokuenda kumashows kwai vachitaura.
Todzoka kumumhanzi wenyu wamunorova uyu dzamuri kuti ndo dziri kupisa pisa padamba refu ndatadza kunyarara.
Iri kupisa mwana wamai na mubereki wangu.
Kune mumwewo musikana wechidiki kunze uko anokutarisa aya achiti ini kana ndakura ndoda kuzoitawo saDaisy Sigauke. Mashoko amungamupewe kumusimbisa ndeyekuti kudii?
Mashoko endingamupe ekumusimbisa ndeyekuti munhu haufumi wakasvika. Vanhu ndavasaita give up kana uine talent yauinayo mauri usaita give up nezvinotaura vamwe vanhu kuti ndingandisi zvakaita saka ini ndakuita give up.
Naiwayo mashoko enyu vanzvadzi Daisy Sigauke, tinokutendai nekuti panguva yekutaura nezvizvarwa zveZimbabwe.
Ndinokutendaiwo nenguva yamandipa yekuti ndikwanise kuteya neni.
Aiwa, tinotenda muri yeZimbabwe. Manga makateerera kuna Daisy Sigauke, muimbi wechidiki ari paHarare apo. Tichakuroverai musambo wavari kuridza. Mumbonzwa kuti zviri kufambawo sei kwavari. Tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevechidiki vachisimudza mureza weZimbabwe. Kwanhasi tokumira pano, anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tine rombo rakanaka, taenda mhiri kwamakungwa uko kunotaura na Pastor Anthony Tembo veVoice of Revival variku Leeds kuUnited Kingdom. Pastor Tembo, tiudzirewo zvepamusoro penyu.
Maisha enyu vaWande. Sezvamataura ndinoitwa Pastor Tembo. Ndakatanga kuita mufundisi muna 1996. Mushure ndadzidzisa muzvikoro zvakafanana nekutama ne Warren Park. Ndikanzwa kudaidza kwaMwari, ndikavateerera, ndikatanga kushumira, kushumira munzvimbo dzakaita seMbare, Kadoma, nekuzoenda kuBotswana kwandakagara kwemakore gumi. Kwataishumira zvakare, Mwari vakativhurira mukana wokuenda United Kingdom.
Tiutaurirewo pamusoro peVoice of Revival, ichechi yakakurira zvakadini uye inowanikwa here kunze kweUnited Kingdom?
Sezvandataura kuti basa rakatanga kuZimbabwe nekuzoenda kuBotswana nekuzoya kuUnited Kingdom. Ichechi inowanikwa munzvimbo idzodzo. Full time ndakabva ndapinda muchaplaincy yandino shanda nemahospitals emuLeeds anokwana matatu. Atinoshumira vanhu at least 100 people in the week, but tinoshumira zvinhu zvitatu: the pastoral care, made the religious care, made spiritual care, utarza zunjemwe yavo yevanu, nekuwa fuza, nekuwa betera, mwishimjeku, zichikendero, so wane waida kuziwa.
Kana tikatarisa kuoma kwakaita zvinhu kwete muZimbabwe chete asi kuti pasi pose zvapo munoona kuti vatenderi vakasimba here munguva dzekunetseka kwavo kana kuti munoona sekuti kunetseka kwavo kwava kuda kupindira munyaya yechitendero
mukatarisa nzvimbo dzatiri dzakafanana neUnited Kingdom vanhu vane mugadziriro wekuti vakwanise kuita attend to their problems. Saka vane ma social intervention, vane ma civil intervention, government intervention, psychological intervention, kune ma medical intervention. Saka zvinhu izvozvo zvinopindira mukutenda kwavo muna Mwari nekuti kana zvinhu zvakaoma God is not the first port of call. Hakuzwi kuti vanokwanisa kuti ndakuenda kuna Mwari zvinhu zvaoma. Saka ndo zvinonyanya kunetsa mukuda kutsanangura kuti Mwari vanopinda papi muupenyu hwemunhu ane mari yake, ane basa rake, ane imba yake, ane motikari yake, ane zvese zvaanofunga kuti zvakamukwanira.
Aiwa, nemashoko iwayo vateereri, ndinoti ndopanoperera chikwangwa chedu chanhasi. Tinotenda zvikuru Pastor Anton Tembo ve Voice of Revival Church kuLeeds kuUnited Kingdom. Pastor Tembo, tinotenda chaizvo.
Thank you so much. God bless you.
Vateereri, tinovimba kuti tichasangana nemi zvekare svondo rinouya tichikuunzai zvechimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka uye chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoramba kuti vasori vaida kupamba mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Asi vebato reMDC vanoti zviri kutaurwa nehurumende ndezvemugodzi Matsuro. Komisheni iri kuongorora kupfurwa kwevanhu muHarare nemauto musi wa 1 Nyamavhuvhu yotarisirwa kubvunzurudza mauto nemapurisa kutanga mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndine Evans Zeninga ndiri muWashington DC. Thank you.
soku isika tisenda.